manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura atiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 13, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tienda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvakutokanganisa kumabasa uko vamwe vakutotadza kuti varipote for duty kuenda kubasa nenyaya yekuti anenge asina mari yacho yekuti akwire kombi aende.
Vashandi voomerwa neupenyu nenyaya yekushaika kwemari mumabhanga.
Nguva yechando vakapwanyirwa zvavo. Mune misha inodarika zana nemakumi maviri nevatatu misha iyoyo vese vari kuti vaimede chiri kwamaenda.
Vanhu vari kudzingwa papurazi remanzou kumazowe voedza kuita musangano naamai Grace Mugabe vakapiwa purazi iri nehurumende.
Hazvikodzeri kuti vana vemuZimbabwe vana vemunyika vaivo vanenge vachibatirwa mari yemutero vachinzi mari inofanira kunge ichivabetsera ndiyo ngaiende kunobhadhara zvikwereti izvozvo ipapo panogozha ipapo panorema.
Vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vanoti zvikwereti zveZimbabwe zvinofanira kudorongodzwa kuti zvakashandei zvisati zvatanga kubhadharwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti nyaya yekushomeka kwemari mumabhanga yave kupa kuti zvinhu zviomere vashandi. Zvinhu munyaya dzezvemari hazvina kumira zvakanaka uye vanhu vave kupedza nguva yakawanda vari mumutsetse vachitsvaga mari. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu kuvashandi tabata munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo.
Matthews ariku yenda achita too long tingangoti nyaya yekushaika kwemari yatonyanya kufura nguva yapfura iyo zvino tine ma incidents yekuti vanhu vanondosvera the whole day in a bank mari isina kuwanika. Saka nguva yapfuura tambowana vanhu vachipiwa ma100 bond notes ma50 by yesterday pane vamwe vange vakutopiwa 25 tsamure demacoin vamwe vachishaya chaizvo vachishaya ivo vane mari kumabhanga mabhanga vachiratidza kuti pane mari. Idambudziko riri kunesa zvichienda pamberi tiona kuti imari chaiyo haisi kuwanika noti American dollars kana kuti marands kana kuti mapound iyo yemabond notes acho chaiyo haasi kubatika haisi kuwanika mari. Saka ndiro dambudziko rakanyanya munomo iyo zvino vanhu vari kutadza kufamba kuenda pavanofanira kuenda tikuona manheru vanhu vachinesekana kutsvaga kuti vangaenda sei kudzimba munhu wotoshaya kana dhora dacho chairo dhora bondi rokukwira kombi nenyaya yekuti anenge aswera ari mukiu rebhanga akashaya mari yacho. Zvakutokanganisa kumabasa uko vamwe vakutotadza kuti varipote for duty kuenda kubasa nenyaya yekuti anenge asina mari yacho yekuti akwire kombi aende iyo ane mari kubhengi. Saka even employer angangovapa nguva vashandi kuti ngavaende kunotsvaga mari isondo rinopera mushandi wozoshaya iyo mari yacho yekubva kumba achienda kubhanga. Saka inyaya iri kutonetsa zvakanyanyisa munomo.
zvino nema miriro azvaita zvekuti vashandi vanoswera vakamira muraini yemabhanga azvikanganise here kugadzirwa kwezvinhu mumafekita room?
Zvatomisa mavasa kuchina chiri kufamba nenyaya yekuti kushaika ikoko kuti vashandi vanoswera vasipo, zvinoreva kuti kana maservices acho anofanira kuva achipiwa maclients haana kumira zvakanaka nenyaya yekuti kunenge kusina munhu wacho anenge aripo, munhu anenge ari paqueue. Neavo vanofanira kuva vachiproducer zvimwe, zvimwe zvacho zvinenge zvisingawaniki nenyaya yekuti vanofanira kuva vachigadzira zvinhu zvacho vanenge vasipo pakambani yacho iyoyo.
Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Vanhu vari kudzingwa papurazi reArnold Farm kana kuti Manzou kumazowe vanoti vave kuedza kuita musangano nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ava vakapiwa purazi iri nehurumende. Mumwe mumiriri wevagari ava vaLeonard Mukore veArnold Farm Residents Association vaudza Studio 7 kuti chido chavo kuti vakurukure nezvematambudziko avo naamai Mugabe. Purazi iri rakakomberedzwa nemapurisa eSupport Unit, kunyange hazvo dare repamusoro rakatura mutongo wekuti mapurisa aya abve papurazi iri uye vamire nyaya yavari kupomerwa yekushungurudza vakagara papurazi iri. Governor weMashonaland Central vaMartin Dina vakaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vakapuwa purazi iri kuti vaenderere mberi nemabasa ebudiriro munharaunda yavo. Asi uku kutyora bumbiro remitemo sezvo hurumende isiri kupa vanhu ava nzvimbo yekunogara sezvakataurwa nedare repamusoro. Hatina kukwanisa kubata amai Mugabe kuti tinzwe divi ravo. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga avo vakakwanisa kupinda papurazi iri nezuro, tikavabvunza mamiriro akaita zvino.
Vagari vemumanzo muArnold Farm 10 vari kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa eSupport Unit. Vari kurohwa vachidzingwa vachinzi ibvai endai kwamakabva, asi vanhu ava vava nemakore gumi nemanomwe vachigara mupurazi umwe. Vari kunzi purazi iri iko zvino rava remutungamiri wenyika nemudzimai wake, nekudaro ngavabve nezvinhu zvavo. Iko zvino inguva yekukohwa, inguva yechando. Vakapwanyirwa dzimba dzavo. Mune misha inodarika zana nemakumi maviri nevatatu. Misha iyoyo vese vari kunzi ibvai muende chero kwamaenda, havasi kupiwa imwe nzvimbo yekunogara ine mapepa. Zvirimwa zvavo zviri mumunda vari kukohwa, chibage, nzungu, bhinzi nezvimwe. Asi zvese zvingori pachena nekuti pekuchengetera dzimba dzavo dzakapwanywa. Iko zvino zuro uno vana vakatanga chikoro vari kuenda muzvikoro zviri kure, asi vanodzoka vachirara pasitemiti kana vakada kuti vavakeka musasa. Kanosvaka achipfudzwa nemapurisa vachinzi ibvai nekuti nzvimbo yamuri ndeyemutungamiri wenyika nemudzimai wake. Saka idambudziko guru kwazvo riri kumanzou ririkuda kuti rizivikanwe nenyika, nekuti chikuru ndechekuti dare rezimhosva rehighcourt rakapa mutongo wekuti vanhu ava vasashungurudzwa, uyezve vanongotamiswa chete kana paine imwe nzvimbo yawanikwa yekuti vaende yavanopiwa matsamba. Zvakare mapurisa ari kuvashungurudza arimo muArnold Farm ngavabude, asi mapurisa ari kuramba. Vakatodzimikira matende avo. Zvakare vakaisa mabhomugeti avanenge vachibvunza munhu wese ari kupinda nekubuda kuti iwe ndiwa anenge kubatei muno, nekuti nzvimbo ino ndeyaamai, vanoda kuti vaite zvinhu zvavo. Saka ibvai muende.
Kune vanhu vakarohwa here vamakasangana navo?
Hongu, variko vakarohwa vakati wande nechitamba vandakasangana navo. Vazhinji vairoverwa nyaya yekunzi tatipfunza musha wako, ivo voramba kuti handingapfunzi zvandakavaka nesimba rangu, ndinopfunzirei ndisina kupuwa imwe nzvimbo yekuenda. Saka pakuramba ipapo vaibva varohwa. Asi iko zvino rwendo runo vazhinji ava vanga vari kurohwa pasi petsoka, vachirohwa nemupini nematanda nesimbi. Nekuti paine imwe nguva yekuti pane mumwe akarohwa akakuvara chaizvo, akaenda kumatarezi mhosva akaonekwa mavanga ake nemaronda ake. Saka iko zvino vanga vari kunyaya yekurohwa pasi petsoka, vachiti ndokuti pasingaonekwe mavanga nekukuvara.
Asi zvanga zviri nyore here kuti mimupinde mupurazi?
Zvanga zvisiri nyore, zvanga zvakaoma chaizvo, nekuti kumberi kwese kunopinda nedzimotokari kunofamba vanhu kune migwagwa yakanaka, mapurisa akasofera. Saka zvaitida kuti paishandiswe chikiridhiti chaicho chekuti tiwane mukana.
Gweta rinorura kudzero dzevanhu richishanda neHuman Rights Watch vadewa mavinga vari parunare muHarare. Gurukota rinona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti Zimbabwe yakwanisa kuwana chikwereti chemari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe yekubhadhara mari yekubhadhara chikwereti chiri kuWorld Bank nekuAfrican Development Bank. Mari idzi imari dzakawedzeredzwa pachikwereti kana kuti maarias. Zimbabwe ine chikwereti chinosvika mabiriyoni gumi, asi vaChinamasa vanoti havasi kutaura kuti mari iyi iri kubva kupi. Asi vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vanoti zvikwereti zvazvabhadharwa panoda kuzivikanwa kuti mari yacho yakashandiswei.
Mukanzwa vanhu vanenge vachinzi ava vanoshanda vachingoita zvezvikwereti kupera, mukange muri kuAmerica ikoko kunenge kune Jubilee USA, mukange muri kune dzimwe nyikawo kuEurope kunenge kune inonzi Eurodad, mukaenda kumwewo kune mapoka akasiyana siyana anofanana naiyo zimukodhi iripo. Iyo nyaya huru yakakosha yamunofanira kunge muchinge muchibata inyaya yakataurwa nava Julius Nyerere kare kare kuti iko haungaiti kuti vana vaziye nenzara nenhau yekuti uri kubhadhara zvikwereti. Ndo patinotangira ipapo. Pachirungu inonzi the immorality of repaying debt at the expense of development in your own country. Tinotangira ipapo, but teda kutotizopinda manje tichibvunza isusu kuti iko izvo zvikwereti zvacho izvozvo zvinenge zvichinzi zviri kubhadharwa zvakambouya sei? Pachirungu vanenge vakushandisa shoko ravanenge vachiti haisi odious kana kuti illegitimate debt here, asi chikwereti here zviya zvekuti hurumende inokwereta ichida kuvaka mabridge, tida kuvaka madhamu, tida kugadzirisa apa, tida kuti vanhu vaende kuchikoro, vokwereta vapiwa mari iyaya imwe inonopinda muhomwe dzevakuru vakuru vehurumende. Imwe mari iyaya inochizosevenzeswa kutenga kana zvombo zvakafanana netear gas nezvinhu zvinosevenzeswa nemapurisa kungunyikidza vanhu. Pane pachiramba pachingobvunzwa kuti iko dai yakashanda zvakanaka mari iyoyo, dai isina kugona kuzvidzorera here muzvinhu zvainenge yakasevenzeswa. Saka inyaya yakakura chose yekuti chikwereti chaiyotanga kubhadharwa chinofanira kutanga chazivikanwa, kudonongodzwa kuzivikanwa kuti musi wekuti gore rakati pakakweretwa mari yokuti ikauya ikasvika ikashanda zvekuti zvinova ndizvo zvayanga yakakwereterwa. Kana zvisirizvo yakaindepi? Tikatadza kuziva kwayakaenda, hazvikodzeri kuti vana vemuZimbabwe, vana vemunyika vaziivo vanenge vachibatirwa mari yemutero, vachinzi mari inofanira kunge ichivabetsera ndiyo ngaiende kunobhadhara zvikwereti izvozvo. Ipapo panogozha, ipapo panorema.
Asi chii chinopa kuti hurumende yakaita seZimbabwe irambe kutora danho ramuri kutaura irori?
Chinoita kuti hurumende irambe kutora danho iri vaZulu inyaya yekuti haisi hurumende yakamira pachokwadi. Haisi hurumende inotonga neutongi hwejekerere, nekuti ihurumende inotonga zviya zvekuhwandisa hwandisa. Vanoda kubvunzwa, vanenge vachida kubvunzurudza, muchanzwa kuti vanotanga kuudzwa nyaya yeofficial secrets act, vanotanga kuudzwa nenyaya yekuti zvimwe zvinhu zvamunoda kubvunza hamutendedzwi kuti munge muchizviziva, nekuti zvakaitwa in the interest of state security nezvimwe zvakadaro. Vanhu vasiri pachokwadi, vanhu vekuti kunyangwe dai bumbiro remutemo raito tichairo nyaya dzese dzongazvizewe nedare reparamende, vanhu vachiona kuti zviri kufamba sei, hakuna anotaura, hakuna aiita saizvo. Tarisei nomunozviziva kuti 1996-1997 pakaitumwa masoja kuDRC, paibuda mari, vamwe vanototi paibuda pazuva roga roga paibuda mari inosvika $2 million, yanga isina kubhajeterwa kana mari iyoyo.
Ko Zimbabwe haikwanisi here kupinda pachirongwa chiya cheHIPIC vamabhenge kuti ibhadhare zvimwe zvikwereti izvi?
Chekutanga ndechekuti nyika haingosarudze kuti yaakupinda pachirongwa ichocho. Vane atingati macalculations avanoita anotarisa kuti uremu hwechikwereti chenyu tichinge tichienzanisa zvakafanana neyaya vanoti pachirungu gross domestic product, kana kuti mari yese yezvezve zvitengeswa zvenyu, uremu hweikonomi yenyu tichitarisa kuti chikwereti chenyu chakamira sei, zvei zvakanyatsa kumira sei, vanenge vachitonongodza. Ndinoziva hangu kuti pazvakamboitwa mumakore apfuura ayo zvairatidza kuti Zimbabwe haisiri imwe yenyika dzinganzi dzinenge dzichikwanisa kuti dzipinde muchirongwa ichocho cheHighly Indebted Poor Countries Initiative.
vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nava Brighton Nyati murimi anogara kukapfunde kuhurungwe kumashonaland west. Tatanga nekubvunza vanyati kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda mavo.
Siri munzvimbo iri padhuze kapfunde munabadzi panonzi munabadzi river.
Mungatudzawo kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yenyu tichitarisa nyaya dzechikafu nyaya dzekurima nezvimwewo.
Agore rino pakurima zvedu tanga tirina nekuti mvura yakanaya zvakanaka kune vanga vanhu zvekushandisa vakarimavo zviri nani.
Zvii zvamunowanzorima munharaunda yenyu?
Muno tinorima fodya nechibage.
Makakwanisa kuwana here mbeu nguva ichiripo zvekuti muri kutarisira kukohwa pakuru?
Mbeu hatinombowana nguva iripo. Pakazongowana masaga wanowa nefertilizer nguva yapera zvekuti zvikuhwa pakuru hapana.
Ko vakarimawo fodya zvakavafambira sei?
Ndirimwe ndakarima fodya. Fodya pakutengwa kwayo apa zvinhu zvaizvo zvakati omeome maprize ndipo vari kutiuraya.
Vari kukupai mari uye mamuchitarisira yakawandawo zvakadii?
Zvavanonetsera fodya inoona kuti voenda nemabhero ako 10. Maviri anotengwa nema$5 mamwe ese obvatengwa nemadhora saka zvona average price yako panenge pasina mari.
Saka imimi fodya muri kutengesera kupi?
Tinotengesera mukaroi MTC nekuHarare kumakambani ari kuHarare.
Pane vamwewo varimi vanguva vachichema-chema kuti rwendo runo havana kuwana mari. Mambo osangana nedambudziko iriri?
Ya, pamari apa zvakaoma nekuti kesh yacho kumabhengi hapana pamwe vanenge vachipfeizve vatopa ma$60 kuCB zvedu.
Vari kuti dambudziko iri rinogadziriswa sei?
Mari rinenge rakatooma nekuti takana matema tembo tikatenga topa $40 vakutoti vakarambidzwa neRBZ.
Vakakupai mari?
Kana iri cash back watenga sematema unongowana $20 chete kana kutoshaya mari yacho.
Sevarimi matambudziko api amunozosangana nawo muri kuti matengesa fodya kana kuti zvimwe zvirimwa mari yononoka kuuya?
Chinhu chinozonetsa ndechekuti ida kutenga zvotidzokere kumunda uye vana vechikoro nemutengo wechikafu saka kana zvizvekuti zvekuswipa zvemakadhi unoza kureserva zvina kujairika mai unopedzera kutenga zvinodhura. Wakutenga zvausingade nezvezvi zvinetsa.
Fodya yenya makarima makakwanisa kukohwa mabhero mangani?
Tikaonienda kwanza kukohwa mabhero 15.
Asi ane mari yakawanda akamuchienzanisa nechibage?
Inoanzo ndibhadhara zvakanaka ini zvo ndinoona kuti chibage chirinano chibage mari yatengwa kuti kana kuri kujembe $390. Zvino Fodya haugoni kuti mari yakati isati yatengwa ndopainonetsera ipapo.
Ko chibage maamarimawo pakakura zvakadii?
Chibage ndakarima padiki hekta chete.
Saka pahekta apa manga muchitarisira kuwana masagi mangani?
Semunhu ndisina kuzowana fertilizer zvakanaka ndiringondo kwanza kuwana masagi kana 70 kana 80 nemamiri azvo zvakaita zvinoenda towana steri.
Nharaunda yenyu ndizvozvo chete zvinoitwa nevanhu vanongorarama nekurima nekupfuya zvinhu zvakaita semombe.
Ndoo zvatorarama nazvo asi mombe dziri tinetsesese kune chirwere chiriko chiri kuuraya mombe.
Chirwere cheichi?
Dziri kungoita mapundu ndikangoti kutanga kumakumbe kumbera nemuhuro dzinozviita mapundu kupedzera zvimba pachest apa ukainonokera kubaya ari kubva afa.
Saka mishonga yacho iri kuwanika here?
Mishonga kana une mari inowanika mashops yekuti wotozvitengera kana usinawo mari mombe dzinotofa.
Iri kuita mari mishonga yacho?
Pane wandakatenga ndichibaya dzangu dzanzarwara $12 per 100 mils.
Pari kuti chirwere chacho chinonzi?
Zita vasati vachiwanira zita vaimboti inonzi joint illness asi uchiona unyatsonoti kungotaura kukusaziva aisi joint illness chizviona izvi.
Asi dzinenge dzarapwa hazvo dzinenge dziri kukwanisa kuti dzirarame?
Ukakurumidza kubaya dziri kurarama.
Vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vari parunare vaBrighton Nyati murimi anogara kukapfunde kumashonaland west vanga vari parunare kukapfunde kwakare. Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka takwanisa isu kuita hurukuro nemusikana wechidiki anogara imo muno muAmerica umo ari kushanda mushure mekuita zvidzidzo zvepamusoro imo muno muAmerica. tomboenda kwaari tinonzwa kuti anonzani uyezve ari kuita nezvei.
Ndinoitwa Jakinya Mutumbu, ndinobva kuHarare, Zimbabwe, asi kana ndiri kunoku ndinogara kunonzi kuMemphis, Tennessee. Right now ndinoshanda kunonzi kuUniversity of Tennessee Health Science Center nekuMethodist University Hospital. Ndinoita clinical research, which means tinoshanda nemapiritsi manyowani tichitraya kuzvinisika nderipi piritsi rinozoshanda nderipi rinorwarisa. Toita kuti madevices evanhu vaya vanorwara nemwoyo kuti kana chipanda kusachiri mumwoyo chii chinonyatsoshanda kuti vaite zvakanaka. Saka ndokwandinoshanda ndakaverenga biology ndoyandiri kuita and ndofarira zvepublic health nevakadzi neactivism.
Chimboti tsananguro kuti iwe uri mudzimai wechidiki anobva kumusha, zvii zvaungati iwe dai waiwana mukana ungakwanisa kuzobatsirawo Zimbabwe nazvo mune ramangwana kana zvinhu zvanaka?
Sezvandataura, vanofara nei ndezvebiology ndezvevakadzi nevana. Saka chandingade kuita ndechekuti tinazochinja utano hwevanhu vemuZimbabwe. Saka chii chatingaite kuti tisarwara, kwete kuti tungotsvaka mapiritsi takurwara chete, kwete bodo. Ngatitangirei patinenge tisatarwara ipapo. Chii chandingaita kuti zvine ndimake sure bhodhi yangu inoshanda zvakanaka kuti ndandingarwari. Asi nepamusoro ipapo, I also love education, nekuti chikuru haungaite chinhu chausingazivi. Saka inini zvandinoda ndezvekuti ndidzokere kuZimbabwe ndishande nevana vadiki vari muhigh school kana vari mucollege, totaurirana kuti right chii chatingaite kuti utano hwedu huite nani. Totanda tese, topinda macommunities, tinasoona kuti chii chatingaudze vanhu kuti vanazoziva utano hwavo hwakanaka. Toita research even nevana vadiki, nekuti Zimbabwe yakazara vana vadiki, 60% is under 30 years. Saka ndisitofanira kuita madecisions anobatsira utano hwavanhu. Saka tofanira kuita collaboration nevana vadiki, totihandei kumacommunities, we do research so that vanodzidzawo kuti research inoitwa sei, kana vazokurawo vanokwanisa kuita vari vega. Saka ndo chandingade kuita kana ndikadzokera kuZimbabwe.
Wataura iwe semusikana wechidiki kuti zvakakosha kuti munhu ugadzirise utano hwako usati wamirira chete kuti uzotora mushonga. Nyatsotitsanangurira ipapo kuti mamwe wamadzimai vechidiki nevamwewo vakuru vakateerera zvii zvavanganyatsodzidza panyaya idzodzi dzeutano nezvauri kuverenga ikokuno?
Chikuru kwandiri nini ndechekuti kana uchiziya chii chaunofanira kuita unobva wachiita. Handi saka isusu tine zvirwere zvakawanda kuZimbabwe zvinotibata once in a while, tikati HIV, cholera, typhoid, ndozvinhu zvikuru zvingatirwadzise ezvinozvi. Saka chikuru ndechengoziva kuti chii chandingaite nini semunhu mudiki kana munhu mukuru kuti ndisarware. Saka tikada kudzidzisana even not only kumba but kumachurch, not only kumachurch but kumabasa, kuti chii chatinganazoita kuti zveni timake sure kuti tine mvura yekuti zveni tigeze maoko, chii chatinofanira kuita kune mvura yedu kuti zveni irambe yakachena. Saka tofanira kuboilisa kana kuita sei, and zvinhu zvatinoziva. Asi nekuti zveni Zimbabwe sometimes hatina mvura kana chii, tinogara kukanganwa kuti kana ndangowana mvura aiwa ngandingoyemwa ndoti ndaiwana. Asi chikuru ndechekuramba tichiziva kuti aiwa utano hwedu tingakungoti ndoda mvura izvinozvi, asi utano hwedu is for the long term. Satofanira kuconserva chero chatinodya, ungati chicken in every day. Zvatinodya zvinotikwadza muviri wedu. Kudhara taingoti unodya sadza day in day out, asi sabva tanorimaka manje zvinozvi takushanda maofisi, takushanda takagara pasi. Saka chero kusadya zvinhu zvakawandisa sesadza, semachips, sechii zvinogona kutirwarisa zvakare, nekuti kana BP neshuga zvaakutiuraya futi muZimbabwe. Vana vedu nanababa vedu vari kufa very young, 6 years, munhu mudiki anofa ne60. Saka tofanira kuziva kuti chii chiri kunatsoitika, what are the trends in Zimbabwe, toona kuti tingaitei kuti matrends yavo tiabreake isusu tirarame upenyu hwakareba sevana vadiki.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita Shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi taita hurukuro navaJohn Mushavatu, avo vakaberekerwa pamwe nekukurira mukereke yeJohani Marange, kuti vatiudzewo nezvechitendero chavo pamwe nemararamiro avari kuita. Tinochingamidzai nemufaro paStudio 7 vaMushavatu.
Aiwa, zvakanaka, tatenda wazvo.
Nhasi vaMushavatu, tati timbokurukura pamusoro pechitendero chenyu kana kereke yenyu yamunopinda.
ndakaberekerwa muchechi yechipostori chipostori chekwabarange ndiwo chechi yandinopinda iyoyo saka chechi yandakura ndiri maibati mayo handinoiziva zvakakwana zvekuti iri kutore muropa mangu
Cheche kwa marange imwe yechechi dzekare muZimbabwe. Chii chaita kuti chechi iyoyo irambe yakasimba sezvairi nasi?
Ya, chitoisimbisa chechi iyoyo ndechekuti iri patsika dzekunamata dzakatarwa naMwari kubvira pekutanga. Tikatarisa zvakaitwa naMwari kubvira kare izvozvo hazvitinzike. Ndaramba zvangodaro. Chechi yakaramba yakapata izvozvo nekuti Johana achiuya akauya achitaura tsika dzekunamata dzaMwari nekuti vanhu vanamata nezuva remugovera. Sabata kusikana zvino
muri yavamusha vatu vana vari kupinda here kereke iyo yepostori
vana vangu vese vari muchechi yechipostori vana vemhuri yababa vangu vese vari muchechi yechipostori hapashaiko hapo vanorunduka vaviri vatatu nekuda kwezvemarikidza zvenyika ino asi toti mhuri yese kana yauyeko yababa yangu yese ingoi muchechi yechipostori ichocho
Vakawanda vanofunga kuti vanhu vanopinda chechi yepostori havanei nenyaya dzekuendesa vana kuchikoro asi vanoti mwana ngavadzidzire zvemabasa emaoko vamusha vati vari kuitawo sei nemhuri yavo
isusu takaendesa kuchikoro nevabereki vedu vabereki vangu ini vakaendesa kuchikoro takafunda kwakutama ndinofara kwazvo nekuti takafunda kuchikoro kwakutama kwakafunda pedzero nyika yedu iyainei ndikaendawo kuchikoro kusvika kuyunivhesitiwo nazvino nevana vanguwo vari kuendawo kuchikoro evidence ndari magraduates anokwana 3 or 4 vamwe vachiriko nazvino asi 3 or 4 vanenge vari vamagraduates vari kuenda vapedza kuchikoro kuvayunivhesiti saka isusu hatina tsika dzekurambidza vana kuti vafunde kufunda kwakanaka ndokuzvibatsira panyama ino hakunei nezvokunamataba zvakandofanana nendekuseenza vanhu vanoseenza vanoseenza zvibatsirowo zvenyika inezvi vanyebariramiro panyika panapa saka naizvozvo zvakafanana nenyaya dzokufunda
ko panyaya yekurodzwa kwevana vasati vabhazera iyi zvinonge zvinonongedzwa zvakare kuti kuchechi yenyu zvikuru yekwamarange zvakanyanya kuwanda izvozvo kurodzwa kwevana vari vadiki
izvozvo hadzitsika dzechechi yedu isusu kuti vanhu ngavarove vari vana vadiki mwana anororwa abvezera zvafanira kuti munhu anofanira kutadi arorwe izvozvo hatina tsika dzokuti vana zvarorwa vanadiki isusu hatitenderiba izvozvo zvarorwa vanadiki tinoti vana ngavarorwawo nezera rakafanira asi kana nguva yachepo ndikurorwa mwana yakwana hatidzivisiba kuti mwana asarorwe tinoti mwana ngaringe arorwe
kereke yenyu ine mabasa ainoitawo here ekubatsira vangava vanoshupika varombo nezvimwe zvakadaro
kereke yedu inobatsira kwazvo kubatsira kwaenda ndiko kuti kunyanyanyanya panyaya dzeurwere vese vanenge vachirwara vese vanoenda kwavanobatsirwa nevanhu vanodvarapa vemuchechi medu izvozvo tinozviita pachena hatiitehatibhadharisa mari kana pane vanenge vari vekunze vada kubatsirwa vanouya vachibatsirwa zvavo asi kurudziro yedu inenge rekuti munhu wese abatsirwa azoita mupostori
vamusha vatu vamwe vanogara vachimbotaura kuti wakaita hama inopinda postori yakafa mapostori akasvika pamusha penyu vanobva vachitongoita ivo ndoo vaai in charge zvese zvinhu zvaapasi pemapostori imi chechi yenyu inoitawo izvozve
zvatinoita isusu ndozvokuti kana vachinge afa tinobandiko redu ratinozopuwa kune rehama dzemufi kuti kana vachinge vanezvado kuti vataurewo vanodii vanotaurawo asi rufu rwese tinenge taita isusu nekuti munhu wazvachinge akatenda pane zvaakatenda kana pane zvamunenge muchifunga iwe sehama dzake zvamunofunga kuti zvoo zvakafanira izvozvo ndizvamungadai makaita makamutendeutsa kuti aite izvozvo saka handione pakaite ndingejakava gakava ndiri vanhu vada kutendeutsa kuti chituna chemunhu anenge akafa izvozvo hazvina zvazvinomboreva izvozvo kana ndimo baba
manga makateerera kuhurukuro yataita navajohn mushawatu vechechi yepostori yejohani marange muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai mumaoko ablessing zulu
tinotenda jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inavo zvakare vashandi voomerwa neupenyu nenyaya yekushaya mari mumabhanga vanhu vari kudzingwa papurazi remanzo voedza kuita musangano namai grace mugabe tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokonekai nemufaro ndinwenyu blessing zulu tokusiyai mina chris gande nhau dzechindebele
Kwakuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 13 kwenkwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sekulezibonelo zokuthi umanyano wamabandla aphikisayo athi LMTCT lele NPP lamanye awusoze uphumelele.
Abangale abangane bethu esikhuluma lapho bona sekuhle bakubeka kubana umuntu ofanele akhokhele umthwakirayo. Angibasoli ngalokho ngoba wakhuluma ngowabo. Ungabuza mina ngizakutshela ukuthi ofanele akhokhele uMayimzulu.
Izilwane ziqhubeka ziqeda izifuyo zezakhamizi zedede.
Kathesi ngikhuluma kanje sezingene emaruzeva ethiwa yimagodi phakathi kwemizi yabantu khonapho ungakhangela abantwana lezi nsuku isikolo sesavulwa.
Inhlanganiso ye-MDCT Veterans Association isiphathise abasekeli bebandlaleli ngokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Esekulezibonelo zokuba umanyano wamabandla aphikisayo athi LMDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lele National People's Party LNPP elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru awusoze usebenze. Lokho kulandela imbono kamsekeli kaMjuru umnumzana Semsipe Phankomo otshele umbuthano oyenzelwe emaswingo kuyona le iviki ukuthi bandla labo libona uMjuru ezabe nguye ukhokhela lumanyano. Ibandla leMDCT lakufaka sobala ukuthi uTsvangirai nguye ozakhokhela lumanyano. Sixoxe lomnumzana Siphepha Nkomo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Well, angazi ukuthi nxa amaphathi amabili Chris ehlangana kule kuthi kuyakhulunywa. Anti nxa sokufanele kukhulunywe ngokuthi ngubani ozakhokhela kuyakukhulunywa ngakho, hayi kolo kuqala ngokuthi ubani uyofanele akhokhele. So ngiyakwazi ukuthi njengoba omunye wakho eke wakhuluma nami esikuthoyo kuphela ukuthi abangale abangane bethu esikhuluma labo bona sekuhle bakubeka kubana umuntu ofanele akhokhele uTsvangirai. Angibasoli ngalokho ngoba wakhuluma ngowabo. Ungabuza mina ngizakutshela ukuthi ofanele akhokhele uMayimjulu ngoba that's kayikho ingungu ekhala ithi kuwe ingungu ivele yona ikhala ukuthi kimi. So aluba abanye bethu abangale bengachongo khonoko lati besingasoze sikukhuluma kodwa inxa bona labo bele liberty ukukhuluma into ezinjalo lati sizakhuluma ukuthi hatshi thina ngombono wethu ofanele akhokhele kuMayimjulu.
Asithi baqinisa amakhanda bathi hayi vele nxa engayisiTsvangirai ukhokhela umbuthano lo asoze sivume ukuthi simanyane. Kuzahamba njani khona?
Kufake ngeyindlela ukuthi thina nxa singasoze sivume ukuthi nxa kungasiwa uMayimjulu okhokhelayo akuzi kuba lo manyano. Anti kuyafana nani?
Ye, sizwa kuthiwa khona okunye okwenza lisole umanyano lo ukuthi umhlangano wakuqala ukuthi selibambana ukusayina iMOU yakhona kwayenzelwa endlini kaMnumzana Tsvangirai hatshe emahofisini. Likuthini linalo?
Mina lokho hayi akusikho kuyinto okungandihlupha kangako Chris. Ukusayinelana kungasayinelana ehoteleni, kungasayinelana endlini kuMjuru koTsvangirai, but asikho into engandihlupha kangako. To me yebo kambe iperception yabantu ikuthi nxa kusayinelwe kuTsvangirai kutho ukuthi ikuvuma ukuthi uTsvangirai nguye okhokhelayo. Iperception yabantu leyo. Kodwa ke kwakathesi mina kundihluphi kangako.
Alo ngumnumzana Semsipe Phankomo umsekeli kamongameli webandla leNational People's Party iNPP obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. E izilwane ziqhubeka zisidla izifuyo zezakhamizi zedethe ezibikwa sezingafika ikhulu esezidliwe ngamabhubesi. Lokhu kwenzakala kule mbiko ethi uhulumende ulakho ukuphathisa izakhamizi zomango lo ezidlelwe izifuyo ngemali. Sixoxele sinye isakhamuzi sedethe umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umnyaka kusukela kuApril last year kuzofika kuApril lonyaka ingomo zaba ku 20 and then imbuzi zaba kuma 120 lokho besakhombayila inombolo zawo ukuthi bebone ukuthi abancedisayo abangakwanisa ukuthi ukhombanzethe bengakhombanzetha kanjani.
Sizwa kuthiwa udubo lwenyamazana ikakhulu izilwane lokhu luqhubekela phambili, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Kusukela ukudutshulwa kweleziyana ezimbili ezisikazi vele azizakhe zime ukuba lokho zivakatshela lapho kuhlala khona abantu. Kathesi ngikhuluma kanje sezingene emaruzeva ethiwa yimagodi phakathi kwemizi yabantu. Khonapho ungakhangela abantwana lezi nsuku isikolo sesavulwa kula bantwana basuka beprimary labesekondary besuka umango nalowo besiya edithi. Silimsizi kakhulu ukuthi nxa uhulumende engasoze yenze elinye icebo kungaba lengozi enkulu kakhulu because kungaba lokulahlekelwa kwempilo lokuba lokho sidlelwe izifuyo zethu ezivalelwe inkomo lembuzi lamadongi lokunye konke. Undaba lwezilwane lokho lubhasile and lokho lusiya phambili ingakwazi ukuthi kungaba kubangelwa ngukuyini because kunje sozizazama ukuthi sikhulume lawo weparks ukuthi kuyini okwenza ukuthi zibe sezivakatshela ngapha lapho kuhlezi khona abantu zingene phakathi kwesigabeni. Singathi alabana abaseduzane leganga kungazwakala phakathi kwemizi njengayizolo wobusuku zizwakale ukuthi zifike phakathi nomunye ujaha othiwa nguchaus obangwe ukhangelakhangela onke enyamazana ezinjengalezi izilwane ukuthi zangena phakathi kwemizi yemagori khona ngale. So lokho sithilo hlupho lonalolo lwenyamazana njengezulwane.
Indlovu zona ke njengoba sike sezwa ukubana lazo bese zingena emasimini zawona.
Indlovu zabona okuzwayo sibili but zathi ngokuyetuselwa lokhu fakwa kwezinye zazidushulwa lezi nsuku zithe nya kuthe zwi okwendlovu. Inyamazana ungathi iyasibhe ekudleni emasimini ingulube. Ingulube yizo ezibuya everyday but indlovu zithe nya phakathi kweganga kona but udubo lwenyamazana kulesi sigaba usukusela emabale ubuye ngapha uzofika edidi usiyofika emambanje. Inyamazana zona lesi ezithi indlovu lezulwane zisitwanisa amagaba avuzayo and siyakhala uhulumende ukuthi ngayelale lekathesi ebe neyindlela engayifaka esibhangibhange okuyenza ukuthi abantu singathini silahlekelwe le mpilo yabantwana bethu especially bona laba abahambe isikolo because uhulumende azikwazi ukuthi ngesi sikhathi ama-records lawa kafiki but siyabe silabantu be-campfire nxa bezothatha impondo lezikhumba nxa kubulewe indlovu. So ingakwazi ukuthi bengathole i-information yona le bapho ngokuhlala phezu kwayo engasoze besenze lutho le information njengaleyo because khathesi hayi sokunzima kakhulu ukulahlekelwa lokhu yabo ukhulimile kungaba ngcono lokulahlekelwa le mpilo yomuntu especially abantwana because yiyo i-future yakusasa.
Alo ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le edede.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampala fuvembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikombimba lapho indlovu esezihluphe khona emasimini njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Awu kakhulu tukamelile njani lani khona ngapha eAmerica?
Hayi siyaphila ngapha linjani khona ngapho indlovu sizwa kuthiwa zilithwalisa amagabhavu zayo.
Ye indoda lapha kasilali indlovu zisithwalise nzima. Sasicabanga ukuthi uNkulunkulu siphile ngakhuluma laba ku studio 7 abantu bachinga over yey kathesike sebe wethi kathi ke bakhohle ukuthi uNkulunkulu uyapha abuye thathe ukuthi khona bona bacabanga ukuthi uNkulunkulu uthatha umuntu ofileyo kuphela uyakupha abuye thathe akathethi impela obesiphile kodwa ke yey usesithathele ngoba hayi zithwalisa amagabha avuzayo indlovu lezi kakhulu zivelela eBotswana ngapha sithwele nzima ntungamili kodwa ke hayi ikhona indoda okuthiwa nguchalisi eyabothuma hayi iziphethe mpela lo nyaka ike yazamazama sokuze kwabuya la makhiwa lawo azozama kodwa ke inyama sizadla but asikwazi ukuthi sizayicheba ngani ngoba amabele asephelile.
Ye, sibonile imfanekiso lapha lihlinza indlovu uyatsho lokuthi inyama lizayidla kakhulu lo nyaka zibulawa ngobani?
Ye, kuthi ngama game rage abona abanikazi bazo abazikhangeleyo yibo mpela abazama ukuthi besivikele emabeleni kodwa ke bayazama sibili hayi ngoba mbona ngathi le besiyidla izolo ibingesi 5 kodwa ke ukuthi ziningi kakhulu indlovu zangikhona.
Umonakalo esezubangile emasimini unganani?
Yayi akusakhulunywa ntungamili sokuyinkalakatha endlala ezulu mpela kakhulu kosukulula kompimba nje kompimba ke zatshatsha ezingadini vele sesibuyele emuva sibili okokuthi ngakuthiwa kuyakhompasethwa sibili bebefanele abanikazi bazidlovu bebona ukuthi abantu abadlelwe babhaliswa bebazame ngempela ngani ngoba kwezinye indawo especially khonapha kosukulu madlambuzi bekusaseyigreen kakhulu okokuthi khona bebezathola pho sezibamotshele indlala sibile eyezulu mpela ntungamili.
Ngisho lakithi komangubo ngizwa kuthiwa zihlasele mpela ikakhulu siya ephaneni ngale emasimini asephaneni osokwenza abanye bavune izilimo zingakavuthwa kuhle zingakawomi njalo ukwenzakala nalubana uthe wavuna izilimo zisamanzi.
Uma uke wavuna kungavuthwanga kuyandise kakhulu kubola ngoba nabo sokubanda futhi akusachayeki kahle kuthi kuthi kuba lokuluza okuthize so asilimele sibili abalenhlahla yibona laba abalima kuqala sokungathi sokuwomile kuhlazana isiZulu like latotitotisa salima kakhulu lokhu elisina indima kade kusasemanzi kwabanye so kusiya khonale komankubo mpela sizwa ngathi kulamakhabe hhayi zingafika khona abasetravelling ngoba vele zikhona ngale ndawo nzinezana ngobuningi baso.
Udaba lwendlovu lolu ludaba olulihlupha iminyaka yonke nxa kuthe kwaba lamabele izulu line kuhle ludaba olungalungisiswa njani lolo?
Kakhulu kakhulu ngapha kithi ntungamili kubo endaweni zakithi sathi lo cingo lwe-campfire sathi lo cingo silamasola thina yithi esazidalela ama-problems kakhulu satshotsha amasola sabe siyabonakala ukuthi i-campfire siyivuselele kutsha incingo lezana zibuyele lamasola konke sure ma singayenze njalo kungaba ngcono le mlaka nje siyisondeze ngapha ngoba ma ngikhuluma ngemlaka abaningi bazazonda but yikho kusilethela udubo lwendlala ngapha kakhulu ngoba indlovu sezibuya nje free so bengicela kakhulu ukuthi khona kube ngakuthiwa njalo labo abanikazi bazindlovu bezeluse kahle mpela.
Hayi siyabonga baba Ncube bekukuhle ukuba lawe kuhlelo lisibekele lathi umhwabho wendlovu.
Hayi boke kakhulu hayi sizalibekela imhwabho yona ikhona sizashela isithwala kodwa hayi but imhwabho hayi ene bathi sasemnenge ebuyayo.
Iyadleka yini Ncube inyama yendlovu?
Siyayidla mpela ngoba sabe sesicabanga lamabele ukuthi hayi sihle siyidlela ulunya ngoba zinonise ngamabele yethu ntukamisi.
Lidlela ukukhwitshiza.
Zelisikotshiza hayi namaye umhwabho emnandi kakhulu mpela. Siyichayile nje sosifaka ama-aramedi.
Hayi nokuhle baba Ncube siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Ngibonge kakhulu libingelela abanye khona ngapha.
Lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lesakhamuzi sakompimba umnumzana Mokincube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Sithan Chirodza wenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association.
wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga, ngiyabonga babatani.
Ungasitshela nje ngamafitshane ngenhlanganiso ye MGCT Veterans Association ukuthi yona ivele inhlanganiso enjani?
Ngiyabonga engayise ukuthi yidani phele isungule la maqhawe awe MGC ngaka 2008. And if you say that this is cut, you can use them to get a little bit of 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 a kwenzela nje khonoko ukuthi sibondeleze futhi ngathi ngesiya i-membership ukuthi inani labantu elikhona ku-MGC ligcinakale ngoba kwenzakala ukuthi abantu bengisela ingozi sebangeba yizanupiye abantu bese bebona izinhliziyo besuke bengasathandi inhlanganiso kodwa yabona ngani namafithane bekho siganisile.
Inkulu onganani inhlanganiso yenu ilamalunga ilizwe lonke jikelele na njalo mangaka amalunga?
Hawu uqinise ukukhona ukuthi bekwazi amalunga ngathi exact number okwakathethi. Hhayi ngandihlupha kodwa into engiyaziyo ukuthi kulesikhathi lapho engangiregista ona ngo-2014 kule mhlangano ngabala abantu abedlula 500 kodwa okwakathethi alikho kuleyo kuleso sikhundla esibona ngamalunga akhona kodwa mbona amalunga amaningi asedlula khonapho ngoba bakhona abaphathi ntambo abakhona ku-MGCT mainstream abaseuthakazelela asekuthakazelela bethe sibenza so mbona inani labantu bebe hhayi kufike umali sa.
Uthe wena phambilini selifeze ezinye zenhlelo zenu, ungasitshela nje ngamafitshane elenelise ukukwenza njengenhlanganiso?
Ngingathi ukuthi eMashonaland ukhona ubaba othiwa nguMoffat Ibrahim, sengumuyi lela. Ubaba lo wagwazwa wabulawa abantu bezanupiye. I-MPC Veterans ikwanisile ukuthi imakhe lindlu bebhubhide lemuli yakhe. Bakhona abanye ngathi abathathu lapha sengenzela isikhathi abakhona futhi ayesigabeni seMashonaland abathele izindlu ngemva kokubulawa kwezisebo emasingo ukhona ihlelo elekaphela omunye layo owabulawa esikaleni senkomo ebilinga le-MGC sizama ukuthi sibhudeke imuli yakhe indlu engabe iyathiwa ukukhuluma esikwenzayo emasinge lakho ukhona othiwa ngu-Elias Mthombeni owabulawa emzini abantu bezani basisa indlu yakhe yabulawa ngoba indlu leyayisisele ibekho ngathi intiti enene abantu ababophe izivalo besibeke ukuphuma bamlinde emawindini bephela amadloka indlu le ivule ngo-2015 yesatisezimele khonapha kobulawayo ukhona umama othiwa ngu-Regina Sefu ngathi ngomnyaka ka-2016 yakhe laye yatisa ngamawodi eterem ngathi izindlu zabantu abayi-30 zatisa kodwa owakhanya esezisa usizi kakhulu umama u-Regina Ndlovu ngoba basaqhelanga usizi abanye sebazilungisela izindlu zabo zonezezazizindlu zabantu bezanuye. So ibe nje iyaqhubeka and mbona abantu abaningi sebephakazelela lesesizwe.
Nxa lisakha lapha ungasitshela ukuthi likuhambisa njani, kuyini kakhulu elikuphathisa ngakho, liyafaka imali kumbe liyakha lina ngokwenu ngezandla zenu?
Abona vele into ekhona nokuzisiza esithona isithiwa i-self help. So ahlinje khonaphana siyakhangela ukuthi ngubani okwanisa ukuvuka inhlabathi, ubani okwanisa ukuthi abeke izitina ngendlela, ngubani okwanisa ukufaka uphahla esingathi i-division yokulela njalo imali zokuthenga wesimenti landani vele ikwabanisa ukuhlanganisa izimali. So singaba nomhlangano wesikhathi siyatshelani ukuthi madoda sicela sikhipheni izimali ezindawo. Akukho lula lokho engikutshoyo mpoyo ngoba nangisengikhulumi isithi sakhi ngiyenza ukukhanya ngani kulula kodwa umsebenzi omningi.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni.
Ye, engingakutho ukuthi ngiyabonga ukunyuta kuhlelo lenu ukuthi ngikhulume ngomsebenzi we-MPC
we-RMSD. Hayi sibongile. Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza ilunga lenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengidedela imuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyadibana njalo kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana kanye labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, njani balaleli.
Inhlanganiso yakho isanda ukutshengisela ezitaladini xhasane labantwana bezikolo ngodaba lwembadalo yama school fees. Sezivuliwe izikolo, liyayibona impumela yokutshengisela kwenu na?
Kusemasinyazana kakhulu ukuthi sikubone kodwa esikuthokozisekayo kakhulu ukuthi sithe sinanzela akula bantwana esibabone bephenduka besiyangikhala xoshela ifees. Nge-Tuesday izikolo zithe zivula i-headline ekhona ekudlilisithi khona i-government iyaqonqosela kakhulu ukuthi izikolo zingaqotha abantwana ngokungabhadali i-school fees.
Lile siqiniseko sokuthi ukutshengisela kwenu kungabe kudalela umahluko?
Lesiqiniseko ngani ngoba ngathi ukutshengisela kwabantwana sibili kwaba le impact ngoba sahla sabaluxokisana lo Provincial Education Director obulawayo wasebasifika kwama-magistrate amaphoyema abayenzayo abantwana ayekhulunywa ngokuthi kubahlukuluza njani kwabaphatha sibili isiphathamandla zemfundo obulawayo sokuloxokisana kodwa hhayi akumelanga khona kuphele khonapho ngoba sikhangelele ukuthi isimo somnetho siminjani abantu abasebenzi njalo sesikhangela ibhajethi yezemfundo ukuthi vele eningi yangkhona yathola ukuthi iya ekuholeni i-administration kodwa kayiyi ekuthuthukiseni isikolo izakhiwo sokungumlando wabazali. So yinto esikhangelanela kakhulu ukuthi umkhankaso oqhubekela phambili lo.
Ungasikhumbuza ngamafitshane ukuthi kuyini abantwana babesithi bakufuna kuhulumente?
Abantwana babekhalela kakhulu ukuthi bayekele ukubhadala i-school fees e-primary yena e-secondary kusiya ngokuqhubeka kwesikhathi kukhangela i-constitution. I-new curriculum kakhulu iyabakhathaza abantwana bathi one ibuye ingela amabhuku so kumele bafotocopy ngumlando ovele bazalini nalaba. Two sebethatha isikhathi esiningi besesikolo bayadinwa kugcina kungasangeni. Three ukuxothwa kwabantwana ezikolo khona kuvele kuyabakuhlukumeza kakhulu ngoba bathi khona sebezibona ukuthi mina ngumyanga lo uyathola kwezinsikolo babekhuluma ukuthi kulama-debt collectors abuya akubuza ukuthi izwelo ngikhaya beligodisile ungathi ye belisenza into elibukele TV ye awubhadalanga i-school fees abe sathatha nale TV. So abantwana kwakuyabahlukumeza khonoko bathi ukuthi babuze ngokuthi i-TV ekhona ngikhaya ngabani belisenzani lithele ngani konke khonoko so ngathiwa sekumele bona bangayi. Abantwana bathi kabafuni ukuthi bona babuze nge-school fees bathunywe ngikhaya ngoba umntwana uthi umbalisi yamthuma ngikhaya ngamazi aqatha bayefika la emzalini beke ilizilale liqatha umzali la uyalibisela athi uthi ngihola ngathi ngisebenza ngapha kabona into abankamba lavaliwe so kwathi bona bagcina sebephakathi laphakathi ngikhaya ngithunywa namazi aqatha angahloniphiyo ngiphinde lamuzali la fika lithume alibisele. So ukuyabulala ubuntwana konke ane innocence yobuntwana ukuba msula komntwana bayafisa kakhulu ukuthi uhulumende agcwalise izifiso zemfundo yamahala njalo ibe ngeyohlonze.
Iningi lamanga lakubona lilabantwana abaningi kangakana labaqoqa njani
ngamalunga ethu lawana leyalanga sasikhethe only 200 obulawayo nje kodwa labantwana abakustructure sehoza abangu 7000 so labana wakulihlekanyana ngabantwana vele sihlala sixoxisana labo ngezemfundo ama-issues abantwana ama-child rights vele siyabe sibuza bona sizithingele kwesintu umntwana kuthiwa ngumuntu wokubonwa asokuziyo ukuthi azwakale thina sikhusela ukuthi abantwana ezindlini babe yingxenye yokuthi balaba babuzwa bayaphatheka kwezemuli. You are developing my future human rights defenders. Ngithanda ukuthatha le lithuba ukuthi ngibonga amapolisa obulawa ukuthi ahloniphe abantwana enza lokho asivumelane ngakho.
Kodwa ikusasa yabo abantwana laba bakhanya balethemba yini nxa lixoxa lapho.
Ikusasa yabo bayakhathazekile ngakho yikho la lixathiswa kwesithuthisa babuza ukuthi kulungisiswe ngoba balibona ithemba labo ukuthi ngalikho ngoba abaningi vele bayibuza bethi khona. Kanti lokuthi vele sihluphekelani abazali yakhe sisebe ngabayanga abanye sasiloje kuma-three room kathi sesiloje one room ngenxa yokuthi ubhadale isikolo kodwa sinakhangela odadewethu labafowethu labanawethu sebeqedile emavasithi izikwelede kuphela abasebenzi baphinde bakhuluma kakhulukazi abantwana balonanzelo bathi khona nxa ungabhadalanga i-fees eklasini kulo umehluko lanxa ungaxotshwanga uphathwa different labanye yabandlululwa lowo bhadaliyo abezizwa ukuthi mntanami good girl good boy wena vele noma uzuyenzeni vela ubonwa batho njalo abantwana
sibongile ukuxoxa layo kuhlela
ngibonge kakhulukazi
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yewoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ubelelanga elihle. Kwezemidlalo zindala zombili kusasa enkundleni yeBarber Fields kobulawayo lapho kudibana khona iqembu leDynamos lele Highlanders emdlalweni wePremier Soccer League. Sixoxe lengcwethe ecubungela izomdlalo wenguqu uMuzi Adebe.
Zona zombili ziyandise kubana mazi dlala kubuye abantu abaningi kukhangelele ukubana ke ngesonto lakho kube labantu abaningi abazakuthi bebuye bezobona lowo mdlalo kodwa zananzelela ukubana lonyaka labo abasekela lawo amaqembu omabili azange befake imali eningi emaqembini lawa okuthi ukuthi kulokuningi okusilelayo emaqembini omabili uzananzele ukubana behlulekile mhlawumbe ukubana bethole abadlali abaphezulu kakhulu abadlali abalohlonzi behamba kwamanye amaqembu kodwa sikhangelele ukubana njengenjayelo kube ngumdlalo omkhulu ozakuthi abantu abaningi bewukholise ngesonto.
Ngokubona kwakho ngeliphi iqembu elizanqotshwa?
Kunzima ukubana sitsho ukubana yiliphi elizanqotshwa ungakhangela iqembu leDynamos lijayele ukubana mali buya kobulawayo lidlale kakuhle kuzokuthi iHighlanders layo okwakhathesi ma iqeqeshwa u-Akbeylo vela eHolland ingathi idlala kakuhle u-Akbey uyenelisa ukubana labe singathi ngama-ordinary players begcine bedlala kakuhle eqembini le-Highlanders mhlawumbe iqembu le-Highlander lingazama ukubana lithathe lokho elikwenze ngomnyaka ophelileyo lapho elanqoba khona ele-Dynamos kobulawayo le-Harare mhlawumbe ele-Highlanders linganqoba ngesonto.
Alo ke ngumuzi wethu Hadebe ingcwethe ecubungela izemidlalo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yeah man, the biggest money they see today was once a little baby taken care by a mama. Mama, love you to the max. Hear me loud now, I'm clear.
Inzwisa yengoma sweet mother evela ke kumnumzana Black Rastas chayela ke omama bonke ngelanga labo kusasa i-Mother's Day. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Sekulezibonelo zokuthi umanyano wamabandla aphikisayo athele MDCT lele NPP lamanye awusoze uphumelele. Inhlanganiso ye-MDCT Veterans Association isiphathise abasekeli bebandla leli ngokwakha izindlu. Njalo sizwe izilwane eziqhubeka ziqeda izifuyo zezakhamizi zedede. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.